Apo hurumende iri kuedza kuti veruzhinji vatambire mari chaizigi, gavhuna webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vajoni mushaya vanhu, nhasi vasangana nekomiti yeparamende yebudget and finance vachipindura mibvunzo pamusoro pemari chainyika yezigi iyo yakaparurwa masvondo maviri adarika. Nhengo yekomiti iyi uye vachimirira mbizo muparamende vaCoban Madzivanyika vebato reTCCC vanoti zvichitevera musangano wavaita nhasi nagavhuna uyu, zvabuda pachena kuti manyepo kuti mari itsva iyi inotsigirwa negoridhe.
Nokuti pavabvunziwa kuti zvinogona here kuti munhu kana akanga akabata ziga achida hake kupuwa maus apinde mubhanga opuwa maus, nokuti kana mutauro kuti currency iri debit zvinoreva kuti zviri easy kuti kana ndichida maus ndinonopiwa mubhanga. Asi gavhena vati kwete tinombotanga kutsigira vanotenga zvinhu kunze kwenyika, izvo zvakazadza kuti karenzi manyepo kuti karenzi iri bhekt.
Panyaya yemusika mutema vamadzivanyika vanoti
tadzoka zvakare nyaya yeblack market, tiravakunza kuti gavhena dzamuri kuona iko zvino black market yaakutreda iti 120 zvisina mberi kubva 123 zvingosiyana-siyana nenzvimbo dzaunenge auri. Tikati hamusi kuratidza wehe kuti makunikana kubasa pavhiki mbiri dzokubudisa karenzi yenyu. Gavhena vedu vabva vati aiwa ndezvenguva pfupi zvichapfuura, asi kuguma kwavaita kuti black market iri kutreda that amount zvinoreva kuti gavhena vakundikana kukondorora nyaya dzemari. Kureva kuti Mandare police statement yavo yakanga vachitaura kuti karenzi yaakuzodai tichizochinja tichibatsira kwarese exchange rate volatility nokudzikisa inflation akanga ari manyepo.
Hatina kukwanisa kubata gavhuna mushaya vanhu kuti tinzwe divirawo panyaya iyi. Nezuro vemabhizimusi vakazosangana nemakomiti maviri eparamende vakakurudzira kuti dai mapurisa ambomira kusunga vemakambani nekuti zvinogona kutonyanya kukanganisa upfumi hwenyika. Izvi zvinotevera kusungwa kwemakambani gumi nerimwe achipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemari, uyewo panguva iyo vanhu vanosvika makumi matanhatu nevashanu vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuchinja mari zvisiri pamutemo, vachinzi vachiri muusungwa vamwe vachitarisirwa kumira pamberi pedare mangwana, vamwe nechishanu kuchitiwo vamwe nemusi watu mwedzi unouya. Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI Dr Kalisto Jokonya vanoti nhoroondo yemusika mutema inoratidza kuti vave nenguva uripo, zvichireva kuti haugone kungomuka wapedzwa nematanho ari kutorwa nehurumende ekusunga vari kuchinja mari kana kusunga vemakambani.
Saka isusuwo toda kutiwo neiro bhangi guru ngarova nenzira yechokwadi inoita kuti mari yezimbabwe irege kuramba ichingorudza vhariyo tichirekaiswa imwe itsvairudza vhariyo. Izvova hatidi, hazvina kunaka. Zvinhu zviri kunetsa zvoda kuti vanhu vagare pasi vabatsirane vachibvunzana kuti todini, ndo zvinobatsira.
Vanoongorora zveupfumi vachitungamira sangano recoalition for market and liberal solutions Zimbabwe kana kuti Komaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vanoti veruzhinji vanofanirwa kumbopa mukana nenguva kuna gavhuna mutsva ava kuti vaone kuti zvirongwa zvavo zvinoshanda here.
Ehe, vanogona kunge vakanganisa kuita basa ravo kwaiko zvino, asi ngatipei zigi mukana toona kuti marongero avakanga vaita ivo anoshanda here. Muchirungu vajonga tinoti benefit of the doubt.
Sekukumbira kwakaitwa navamushaya vanhu svondo rapera kuti veruzhinji vavabatsire nepfungwa dzekuvaka nadzo upfumi, veruzhinji vari kuti zvavo kuti zigive mari nechiremera, hurumende ndiyo inofanirwa kutanga yatoona kuti yatungamira mukutambirwa kwemari pose panoda kubhadharwa munyika, kungave kumagwaro ekufambisa kana kuti kumapassport. Mari dzinobhadharwa kumatare edzimhosva, mafind uye kutenga mafuta edzimotokari nezvimwe. Veruzhinji vanoti kana mari itsva iyi yakaita zvose izvi havanonoke kuitsigira uye vachamira nayo. Kwasara mazuva manomwe chete kuti mari itsva yezigi iyo inove yemapepa neendarama itange kushanda.